mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kurume 25/2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. United Nations Development Program inoti ongororo yayo inoratidza kuti vanhu vanoita zvikuru mazana maviri nemakumi mashanu vakaona dambudziko redutu mupengo idai.
Zvino vari kuti vakomana varobva kuZimbabwe vauya kuno vachitorera mabasa, tichizosara tisina mabasa. Saka ivo vari kuti vakomana vanobva kunyika kwedu kungavatire mabasa, ivo vatore mabasa acho kuvarungu vasikushandira vacho ndonhau rinyaya zvinoita muno mugezini.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda kutyaira marori makuru muSouth Africa zvinoti zvaya kugara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kurwiswa kwazvinoitwa nezvizvarwa zvenyika iyi.
Nokuti kuZimbabwe hakuna kuwane zvawana, kuti pari zvinhu hakuna chinhu kuZimbabwe, hakuna mari, mari iri paichatenga.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda uwandu wezvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekupema muBotswana huri kuwanda. Tichwanza zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. United Nations Development Program, UNDP, inoti ongororo yayo inoratidza kuti vanhu vanoita zvikuru mazana maviri nemakumi mashanu vakaona dambudziko redutu mupengo idai. UNDP inoti zviuru zana nemakumi maviri nerimwe evanhu vanogara mumaruwa echipinge asi vanoda batsiro yezvekudya, sezvinoitawo zviuru zana negumi nezvina zvevanhu vari kuChimanimani. UNDP inoti mhuri dzinoita zviuru makumi matatu neshanu idzo dzine madzimai anopfuura zviuru zana nemakumi maviri nevana vanopfuura makumi matanhatu ezviuru vanoda pekugara. UNDP inoti Chimanimani nechipinge ndidzo nzvimbo dzakanyanya kukuvadzwa nedutu mupengo, uye nzvimbo zhinji mumatunhu aya hadzisi kusvikika nanhasi, zvikuru sei Chimanimani. UNDP inoti zvirimwa pamwe chete nezvipfuwo zvakaparadzwa mumatunhu aya ayo anoda rubatsiro rwakawanda kusanganisira magetsi, mafoni nemvura yakachena. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda kutyaira marori makuru muSouth Africa zvikuru mudunhu reDurban zvinoti zvaya kugara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kurwiswa kwazviri kuitwa nezvizvarwa zvenyika iyi, izvo zvinonzi zviri kupomera vabva kure mhosva yekutora mabasa avo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reDurban, vaPatrick Makuvaza, vanoti zvizvarwa zveSouth Africa zviri kuvhara migwagwa zvichitsvaga vachairi vemagonyeti vanobva kunze kwenyika zvichivatorera dzimotikari pamwe nokuvarwisa kana vada kuramba nemotikari. Vanoti kunyange hazvo vari kubatsirwa apo nepapo nemapurisa, vari kugara vachingotya sezvo izvi zvave kuitika zuva nezuva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kuti zvinhu zvakamira sei. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamakuvaza pamusoro penyaya iyi.
Pari zvinezvi tinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo yeDurban. Nzvimbo yeDurban munomu ndo mune muri kunyanya kunetsa nhau yacho, nekutiwo vari kuti vakomana varobva kuZimbabwe vauya kuno vachititorera mabasa, isu tichizosara tisina mabasa. Saka ivo vari kuti vakomana vanobva kumusha kwedu kungavatire mabasa, ivo vatore mabasa acho kuvarungu vasiri kushandira vacho ndonhau rinyaya kunetsa muno mugezini.
Asi chiri kumboita kuti iwo vasawana mabasa amuri kuzopiwa imichi.
Dambudziko riri kuitika ndere kuti patakapinda muno isusu muDurban taane time tichigara muno muDurban. Saka takasvika varungu vachatanga mabhizinesi. Saka izvinezvi tagara mumakambani ma 7, 8, 9 years tagarisa mumakambani. Saka varungu vari kutenga mota zvakanaka. Saka taakufamba nemota dzine dzemhando yepamusoro dzechimanje-manje. Saka vakomana vamanje vanenge vakuona manje kuti vanenge vanyanya kutara kumashure. Saka vakurwisa varungu manje nesu vasenzi vacho chaivo. Vakomana ava vatitorera mabasa saka ngavatidzokera kunyika dzavo.
Mungatsanangura kuti vari kurwisai nenzira dzipi?
Vaimbopika marori pamaso ndapfuura aya mwedzi yayo yapera iyi pane marori akambopikwa kunzvimbo yemoi rivho. Asi zvinezvi vakati nhau yekupisa marori haisi kubatsira saka ngatobatsira ndezvekutopisa iye mutyairi wacho pache zvake tosiya rori negood guy isina kubatwa batwa totopisa iye mutyairi wacho tikauraya madhiraivha acho ndokuti zvifambi. Saka pari zvinezvi vari kurwisana nemadhiraivha. Havanene marori evarungu vari kuzana nemadhiraivha chete vachivhara mugwagwa yese nebuda munzvimbo yese.
Zvakapedzisira kuitika rinhi zvamuri kutsanangura izvi mukoma Makwaza?
Ndingati nhau yandiri kutaura iyi nhau iri kutoitika pari zvino nekuti nezuro kunzvimbo yeSpringfield Park uko ndokwa zvakatanga nako vachipinda nemutawa mudhorobha reDurban. Saka nhasi vangu vari kwedu kuporti kunzvimbo yehabha. KuSpringfield Park uko kunonzi vaitorwisa vanhu vachitopinda nemudzimba vachitora midziyo yavo. Vachitoenda nayo vachipwanya dzimwe motikari dzinotakura mota dzinobuda munyika dzichienda kune dzimwe nyika dzemajapani. Saka nhasi vanga vari nzvimbo yekuhabha kuna bedi uko kwavanga vari kurova vanhu vamwe vachibayiwa nemapanga vamwe vachitorerwa masiye ematiraki marori achiwa akavhara mugwagwa yese nekuti patombomirwa kubva kuma2 kusvika kuma6 kwezvarwera hapana chachifamba ipapo vanhu vanga vakatomira.
Saka mapurisa nehurumende zvesouth africa vari kuti nenyaya iyi mati mambono mhangara here?
Zvinhu zviri kuitika nekutaurika mumapepanhau nemumasocial media imomumu zviri kufamba zvichitaurika asi hurumende zvayo hasati anzwa kuti iri kutora danho riti asi mapurisa ari kutibatsira hatingadi kunyepa mabutiko ari kutibatsira chaizvo ari kumirawo nesu achitivharidzira varidzira wekuti vakomana ava vasaite noizi yavo asi sekuona kwangu noizi irikuratidza kuti ichaenderera mberi nekuti migwagwa yacho vari kuvhara vari kutiwo vakomana vekumba ngavadzokere kuzimbabwe havachavada vanobva kune dzimwe nyika vese vari kuti ngavabude vari kuteera marori sketi ndo vavakanangana navo.
Saka imiwo muri kufunga kuita sei semutyairi wemarori aya? Muri kufunga kuramba muri musouth africa here muchiramba muchityaira kana kuti muri kufunga kumbosiya basa?
Kusiya basa kunonetsa baba nekuti kumba hakusati kwamira zvakanaka. Vanhu vanoda kuenda kuchikoro, vanhu vanoda kudya. Dai kumba kwava kwamira zvakanaka taiti tinomboenda kumba tombonogara tombosiya basa nekuti hatichaziva kuti zuva kubuda kwaro nekuvira kwaro tinenge tiri papi nekutoti nhasi takachifanira kuve tiridiwo munzira izvozvo tichishanda basa irori bhati izvo tichatoya kumba nenhau yekuti migwagwa yacho na yakavharwa ende situesheni yacho yanga iri munzvimbo yeDurban yanga isiri kubatsira nekuti munomi vacho vari kungoti vakasvika pamarobhoti vari kuvhara marobhoti yese vovhara migwagwa yese. Vakasvikira kana paine mutyairi wekune imwe nyika vanomutorera makii votora rori yake vanovharisa kuti mugwagwa. Saka ukaita naro navo vanogona kukuuraya kana kukuitira zvimwe zvinhu zvinokuvadza.
Avo vanga vari mutyairi wegonyeti vari chizvarwa chezimbabwe vapatrick Makwaza vari parunare kuDurban South Africa naJonga Kandemiri westudio 7. Mushure medombo rinofungidzirwa kurema matani 15 rakunguruka richibva mugomo remapadza kubhikita nemugovera, hurumende yakabudisa mashoko ekuti vanhu vanogara padyo negomo iri vangwarire matombo angangodonha zvekare. Mvura yakawanda yakanaya ndiyo inonzi yakakonzera kudonha kwedombo iri. Vamwe vanogara padyo negomo iri vanoti kunyange hazvo matombo ari mugomo iri achiratidza kuve akasimba, havazive zvingaitika kana mvura yakawanda ikauya zvekare. Umwe wevanogara padyo negomo iri, Muzvare Itai Dube, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo gomo iri rine nzvimbo dzinoyera, vanhu vari munharaunda yaro vakagutsikana kuti zvakaitika izvi hazvinei nekuyera kwenzvimbo idzi asi kuti zvakakonzerwa nemvura iyo yavanoziva kuti yakaparadza zvakadini matunhu mazhinji munyika.
Pakanaya mvura paya matombo aya anenge akamurira mvura yakawanda akaremerwa. Saka dombo iri kwakuri kufendwa kuma 77. Dombo rakakunguruka richibva pamusoro soro ndokuenda kunorovera rimwe dombo rakanga riri munzira maro. Saka rarovera rakabva ratobudisa mumwe moto pakata chiutsi. Saka dombo iri rakakunguruka rikaenda nechemuzasi, hapana wakakuvara. Yakangokuvadzawo miti nezvimwe minda yakanga iri padhuze. Hazvevhokano zvotaura hapana.
Vanhu pane chavanofungira here, pane chavari kutya here nekukunguruka kwakaita ibwere?
Dombo rakangokunguruka raremerwa nemvura. Mvura parinenge rakabatira ivhu rinenge raya kunyorova, saka rinoshayiwa balansi rokunguruka. Vanhu vanga vazhinji vakanga vari pedo pedo vanga vakutotyira kutoti mamwe matombo anogona kungokungurukawo.
Pane vehurumende here vakauya kuzotarisa gomo iri nematombo aripo?
Vehurumende vakaenda, vekwaDA vemubhikita vakaenda, mamwe mapurisa akaenda. Ndo vatakavona vachinda vakanozvionera nguva iyoyo chiutsi zvokwadi chaibuda muchadenga nyaya yekurovera kwamatombo iwaya nemoto wanga wabatira. Asi chakangozoti gare gare ndobva changozopera hacho.
Saka pari zvino vanhu vari kugutsikana havo kuti hapana zvimwe zvakaita sezvechivanhu zviri kunetsa ipapapa?
Aya, zvino vanhu vanogutsikana kuti matombo akadonha, asi sevanhu vatemawo vanenge vachingofungawo kuti kuda pane zvinenge zvarefika nemafambiro anenge aita vechidiki mazuva ano mugomo iroro, nekuti inofungidzirwa kuti pane nzvimbo dzinenge dzinoerayera.
Asi iko zvinoizvi munoona kuti matombo achiripo acho akagara zvakanaka here, akasimba zvokuti haangakunguruki zvekare?
Aya, zvino kuri kuti kwauya imwe mvura ikatonaya, kune chansi yekuti kunogona kukunguruka mamwe. Kozi pakapfuura naipapo nedombo rakanga riri gurusa rakasiya nzira hombe chaizvo. Saka kune mukana mukuru wekuti mvura ikangonaya, shiro mukufamba kwemhuka nevanhu nenetsa zvogona kungozotsimwa musi rogona kungokunguruka rimwezve.
Avo vanga vari umwe wevanogara pacho negomo Mapadza, Muzvare Itai Dhuve, vari parunhare kubhikita neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakaremara zvave kuendawo kuBotswana neSouth Africa kunotsvaga mafuro manyoro nekuda kwekushaya mabasa uye kuoma kweupenyu munyika. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 mumadhorobha eFrancistown neGaborone muBotswana inoratidza kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekupemha huri kuwanda. Vachamunorwata pia vane makore makumi matatu nemanomwe vanoti kupemha muZimbabwe kurindira kuyosembwa.
Nokuti kuZimbabwe hakuna kuwane zvawana, kuti pari zvinhu hakuna chinhu kuZimbabwe. Hakuna mari, mari iripo haichatenga.
Vatapiwa avo vanofamba newheelchair vanoti kushayikwa kwemari neurovha uhwo hunofungidzirwa kuti hunosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana ndiko kuri kuita kuti vararame nekupemha.
Hurumende Botswana ndeikurudzira kuti nevanhu vacho vari munomo munyika mayo vane tsitsi nerudo yokundisapotawo kutsigirawo inini nerubatsiro rwavari kundipa nawo evzuva nezuva.
Mumwe mutyairi wemabhazi anobva muHarare achienda kuFrancistown vaArthur Chipendemi vaudza Studio 7 kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunotsvaga mafuro manyoro munyika dzakaita seBotswana neSouth Africa wakatanga kuwanda gore rakapera.
Kenyu ndiri dhraivha anodhraivha mabhazi from Harare to Francistown. Ya, tiri kuonawo vanhu vari karemara vatiri kumbopota tichitakura. Kunyanya kubva end of last year pane vanhu vari kuuya kuno kuBotswana vachiuya kuzopemha vachi, asi isusu patirikuvatakura tirikuvatakura tichivabatsira for free. But iko zvine sometime vanhu vacho manje vaakuda kupota vachi takunetseka kana kuti vatakure because vaakuda kuuya each and every week. Saka zvinezvine zvauda kupota zvichiremera kuti pote chivatakura each and every week because vaimbouya zvavo kudhara apo neapo, but this time vaakunyanya kuuya.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinorarama nekuruka mudhorobha reFrancistown Muzvare Miriam Muzviti chinoti mweya kubatsirawo chisipo muZimbabwe nokuda kwenhamo yapfunya chisero. Muzvare muzviti vanoti ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe ruri kutotsvagawo angarupe rubatsiro nokuda kwekushayikwa kwemabasa munyika.
Vaabled nemadisabled achona vese tiri kutambura kuwana mari. Tatambura hatina kana mari. Imagine kuti pandakaenda kuZimbabwe muna December ka iwo unenge washanda wati uri kutambira kana pamwe toti uri mupurisa kana uri musoji watambiriswa 450 bond. Shangu yechikoro ndakaiwana cha 93 bond iwinibrena iwo une vana 4 uri kuda kubhadhara rent uri kuda transport yekuinda kubasa vana vacho kuda transport yekuinda kuchikoro. Saka yekuzoti upe munhu ari kukumbira mari hauiwani nokuti even newe uri kuda kutokumbira.
Zvinofungidzirwa kuti vanhu vari pakati pezviri mazana mapfumba mwe 900,000 nemiriyoni imwe chete nezviri mazana mana 1.4 million vanorarama neurema. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri papepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro pekuwanda kwenzendo dziri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vamwe vari kuti nzendo idzi dziri kutora mari inofanirwa kubatsira vanhu munyika. MuDaily News mekare mune nyaya pamusoro pava Joshua Nkomo, avo vanonzi deno vanga vari vapenyu vaikwanisa kubatanidza vanhu. MuHerald mune nyaya inoshora National AIDS Council pamusoro pekutengesera vakuru vakuru vekanzuru iyi mota dzebasa nemutengo wedhora rimwe chete pamotikari. MuHerald mekare mune nyaya yeZimbabwe Power Company, iyo inonzi yamisa tenda yayakange yapa kukambani yekuIndia kuti igadzirise Munyati Power Station. MuChronicle mune nyaya yekereke iri kukumbira mari kuvanhu kuti iendese umwe mudzimai akarumwa zvakaipisisa neimbwa dzinosvika shanu kunorapiwa kuSouth Africa kana kuIndia. Tasvika nguva yedu yokunzwa zvinotaurwa navateereri veStudio 7. Iyi nguva yatinokupai mukana wekuti muzvitaurire mega zviri mupfungwa dzenyu.
Kabiva shamarari veStudio 7 zvinokutendai nebasa guru ramunoita amadzabika. Mwari ngakomborere uye nebasa ramunoita guru. Tinowanzwa zvinhu zvakasiyana-siyana zvamunotitumira. Isu vamwe hatina matv, hatina maredio anogona kubata kumusha. Sezvo tiri muSouth Africa totemba nemi, rambe makada nebasa guru ramunoita. Chechipiri, ndinoda kutiwo nematambudziko paZimbabwe yese yakawirwa nedambudziko rechimani mani remvura yedutu mpengwe. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinochemedza, zvinhu zvinoshungurudza, zvinotidya mwoyo, kunyanya isu tiri vana veZimbabwe zuva rezvenyika yacho. Ende chimwe chinhu nyobva chanyobata ndechekuti zuva rakaitika zvinhu izvi takanzwa kuti purezidendi vabuda. Purezidendi anobuda achienda kupiko? Mumba make muri mumafiwa. Baba vangatize musha imumba mafiwa here? Right now tiri kunzwa kuti vari kubuda vari kuenda futi kuSouth Africa mumwe musangano. Wei nawo mumba mafiwa, mumba vana vari kuchema. Mari yacho uri kuwetsede wadhonetera vana vako, vana vako vari mukati. Handiri dai zvichi, dai zvichi, dai tirobatsirana. Kugova kwacho chikafu chacho makuta sanzve kuti pachizanu zanu pavo. Izvi ndofanira kubatsirana tese pachedu. Ini kuona kwangu ka president ka you are heartless, kana muchindinzwa ka you are heartless.
Hallo vashamarari veStudio 7, ndinokupasisai panguva dzinedzi. Rangu ndiri Johani, ndiri kuno kuPitori. Ndinoshushikanwa nezvinoitika kumusha. Masoja ari kuponda vanhu, vari kuuraya vanhu, vari kuita zvese kuvanhu. Hatizivi kuti yona ZANU-PF iri kukonzeresa mhirizhonga muZimbabwe kana iri kuchaiponda vanhu. Enda kuzotonga chimhuka here kana kuti enda utonge? Vanhu vari kushungurudzika, vanhu vari kuchema. Zvinonzi musachema, nyararai. Kana mwana aine nzara zvinonzi usachema, nyarara. Vakomana imi.
Pakadi vatapi wedu weStudio 7, ndiri muno muSouth Africa, ndichizvarwa cheZimbabwe cheMashonaland province. Ndoshushikana chaizvo nendambudziko rakawira hama dzedu. Ndichitenda kune avo vari kukwanisa kubatsira kuita madonations ekubatsira kuhama dzedu dzakagwa nendambudziko iri. Ndichikumbirawo kuti handizivi kuti pamacontributions anenge aitwa nevanhu pari kuitwawo here follow-up yekuona zveshuwa zvinhu zviri kuenda kuthe right person inoenda sinzi nyika yedu yagara yakushandisa huori nepasina kufanira.
PaStudio 7 muri seiko vatepenyuri vayo kunotipa chikafu chinogutsa, tinokutendai. Ini ndinotorowo nemubvunzo kuti munyika yekwedu hamuchina here vanzwi vemweya chaiko, mweya mutsvene? Akomana, hamuchanamatwo here munyika medu? Hatiudze kuti chiri kukonzeresa zvese izvo zvese zvokungoitika chinombori chii? Mhosva yacho ndeyei? Inoda kuripwa kupi, kunani? Aiwa vemweya, ngavambotibetsera. Vemakereke please, chimbonamataiwo vaprofiti vafundisi. Namatai mutiudze kuti chii chiri kunetsa, chii chiri kudiwa munyika medu. Tatenda.
Ya, indofona ndiri kuno Cape Town Zimbabwe, ndobva kumasvingo. But zvinongoto vakuru vedu vava vareki kuti tiita zvekutamba zvinhu zvakaminama. Munhu wobuda uchaya maprivate jeto kana anga kuna South Africa kuna na hatizivi zvavanga vachifambira zvakakosha zvakadini zvekusvika pakuti ropa revanhu rinotebuka mavapurezidendi asipo. Tizivi kuti anoshanda oga here kana kuti ane vaanoshanda navo.
Makadini henyu muri yezimbabwe mativi mana ese edzinyika atingadai tiri nyaya vashamarari vestudio 7 kunyaya. Nyaya yangu ndichangoisa muchidimbu, inyaya yadiki zvayo, inyaya yezvenhapfu izvi. Tachidawo kumbira kuna vafilton vafeudoni kamambo amena dai vatitsvakirawo, vatsvakirawo vakomana vakatamba zvakanaka bhora, vakatisvitsa futi kuAfcon kwatanga tatiwawo nechinguva chidoko tichana tisati tasvikapo. Dai vanga vatitsvakirawo mafriendlies netimu hombe segadziriro yekuenda tisanonyadzisa, tisangonoita maplaceholders kana taendawo. Votitsvakira mafriendlies nenyika dzinotambawo dziri pamusoro. Kutotsvaka mafriendlies nana Malawi nana Mozambique hapana kugadzirira kwatinenge tichiita. Taishuvirawo kuti nyika yeduwo inotambawo zvakanakawo zvinodadisawo zvekuti tinogarawo tichiitawo kuvukira bhora tichionawo timu yedu, kwete wozogara tichionawo naSenegal Zimbabwe yabuda kudhara. Vanofanira kutsvakawo mateams anovapawo kompetishini iri nako. Tinotenda.
Makadiniko muri yeZimbabwe? Ini ndinoitwa Beauty Svanda, ndiri kuno kuSouth Africa, ndinobva kumberengwa Matezi, ndokwandinobva. Ndokumhoresai meseji kwasa shamwari dzangu dzose.
Makadiko veStudio 7, inangu ndinonzi Desire, ndirimo kuwadzana muHarare umo. Ndinodzidza hangu pawadzana 1 High School, ndiri form 3. Ndine pfungwawo dzanguwo dzandiinadzo, asi vanogona kusadziteererawo kana kungobatsirana zvezvo tiri pakuchema hama dzedu dzakashayika. Ko avo vari kunzi vari mu havasati vaona rubatsiro, chikafu hachisati chasvika kwavari. Marori acho akatakura chikafu ari kuti rodhi dzakaparara. Ko zvanga zvakadii hurumende yaonerana pamwe yatakura vanhu ivavo nezvikopokopo voendeswawo panzvimbo iri nani isina madhaka, isina kuparadzwa nemvura, vounganidzwa kungava pachikoro, kungava panhu pavanongounganidzwa vakawanda vowana rubatsiro.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo haane neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nevenyuro ye Iran inoti mafashani emvura auraya vanhu vanoita makumi maviri muguta reShiraz riri kuChamembe kwenyika. Vanhu vemuIran vari kunyora pasocial media vachishora mutungamiriri wenyika pamusoro pemabatiro aari kuita dambudziko iri. Chikwata chevana mazvikokota vakazvimiririra chichaongorora kuti mapepa endege anopiwa makambani endege anopiwa makambani endege sei zvichitevera kudonha kwakaita ndege mbiri dzeBoeing 737 Max 8. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwevanhu amai Elaine Chao vati kufamba vanhu vasingatyire njodzi ndicho chinangwa chavo chikuru. Sangano reUnited Nations riri kutsvaga mari inoita mamiriyoni mazana maviri ane makumi masere nemaviri emadhora $282 million kuti ibatsire vakawirwa nenjodzi yedutu mupengo idai muMozambique. Mukuru webazi rinoona nezvekubatsira vaMark Lowcock vati mari iyi ichashandiswa pane zveutano, pamvura, zveutsanana pamwe chete nezvekudya. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. United Nations Development Programme inoti ongororo yayo inoratidza kuti vanhu vanoita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu vakaona dambudziko redutu mupengo idai. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda kutyaira marori makuru muSouth Africa zvinoti zvakugara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kurwiswa kwazvinoti zviri kuitwa nezvizvarwa zvenyika iyi. Uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekupema muBotswana huri kuwanda. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.